A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on August 13th, 2018. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's commemoration of the National Heroes Day.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz a short wave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
And remember, we are streaming live on our Facebook pages. You can catch us on Facebook VOA Shona, Facebook VOA Ndebele, and Facebook VOA Zimbabwe.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the National Heroes Day that was commemorated throughout the country today, as is done every year on this date.
This was President Emmerson Mnangagwa's first officiation of the commemoration since taking over from Mr. Mugabe last November.
The commemoration comes at a time when the nation awaits the outcome of a court challenge submitted to the Constitutional Court by MDC Alliance leader Nelson Chamisa.
Join the show right now and tell us what you think about the MDC Alliance. Please note that what we are talking today, of course, about the heroes. If you want to join us, please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And remember to join us. If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077.
Yebo Jonga, lamhlanje ke Jonga sixoxa ngodaba oluqakathekileyo udaba lwalamhlanje. Lamhlanje ke khona bekulikhefu lamaqhawe, heroes. Sixoxa ke sikhangela ubana lokhu kwenzakala ngamalanga amalutshwana kwenzakale ukhetho okwanqoba khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa siyazi ke ukuthi MDC Alliance ithi hatshi akunjalo, basamaphepha abo emthethwandaba. Asazi ke ukuthi kuyozalwani kona le emaphephandabeni emthethwandaba. Kodwa ke lamhlanje thina sithe asikhangeleni ke ilanga leli, ilanga eliqakathekileyo, ilanga lamaqhawe Jonga.
Wongu vadiwa watereri ne watariri. Nasi tiri kutarisane zuwa rakakosha zvikuru munorondo ye Zimbabwe, zuwa remagamba. Izuwa rinocherechedzwa gore roga roga. Asi hazvirevi kuti tinofanira kumirira zuva iroro kucherechedza magamba edu. Tinokwanisa kunge tichicherechedza magamba edu zuwa roga roga, nokuti ndo vanhu vakaita kuti nyika isvike pairi nasi kuwana rusununguko. Muhurukuro yedu nasi uno takoka vanhu vakati siyanei siyanei, asi vamwe wacho vatinonzwa tatove navo pachirongwa. Munyori mukuru wesangano rakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda ndevamwe vegamba ratiinaro pano pachirongwa. Tinogamuchira nemufaro vaMatema Danda. VaMatema Danda, nhasi nyika yanga ichicherechedza zuva remagamba, zvii zvamungataura pamusoro pezuva iri?
Izuva ratinocherechedza vakomana nevasikana, vana baba nana mai vakazvipira upenyu hwavo, vave neruzivo rwekuti zvinhu zvasina kumira zvakanaka, nyika yanga yakadzvanyirirwa, vakazvipira upenyu hwavo kuti vandorwira rusununguko. Vakazvipira vachiziva kuti zvaireva upenyu kana rufu, kukuvara kana kuparadzwa nenzira dzose dzaikwaniswa nemuvengi. asi izozo hazvina ku vadzorera shure kana kuti vave nekufunga kuviri vakafunga bedzi kuti kunyangwe ivo vaizopererwa neupenyu asi nyika yaizosara ichisununguka kana mukada kuziva pane kambo kaitoimbwa kaiti baba namai sarai zvakanaka ndoenda kuhondo kana ndafa ropa rangu munoriona pasi pemureza so kureva kuti munhu aitoziva kuti kwandiri kuinda uku kumaziva ndadzoka asi aizvipira nemhaka yekuti anga agutsikana kuti hapana amwe maitiro atingaite kunze kwokuti titodoneta upenyu humwe chete hwatinahwo ihwohwo kuti nyika yedu isununguke.
Asi muri kuona here vana vezimbabwe vapenyu ivava vari kukoshesa nekuremekedza zuva irori remagamba pamwe chete nebasa rakabatwa nemagamba?
Handizivi kuti kuti vanhu vanokoshesa zvingaonekwe sei nemhaka yekuti mafungiro angu ndeekungoti vanhu vedu vane maonero avanoita ndisinganzwisi kuti zvinoitira kuti havakoshesi here kana kuti havazivi ndisati inini ndazivawo nezvezuva remagamba kana kuti ndisati ndapindawo mazviri ndaitoziva zuva rechristmas sezuva remichato nekufara kana kutoenda kunoswera vanhu vachimwadoro vasina kumbonamata saka handizivi kuti pavanenge vachimwadoro vasina kunamata havasi kukudza jesu here handizivi kana kuti vanhu vanei vachifunga kuti sezvo vakasunungurwa najesu votongoitawo zvavanokwanisa musi wacho iwoyo so handigoni kuti ndipe judgment yekuti vana vezimbabwe vanokoshesa kana kuti havakoshesi zuva asi kana wakatarisa kuungana kwakuri munational sports stadium nhasi unoona kuti vana vezimbabwe vanoziva kuti zuva iri rakakosherei kana ini kwandiriwo kugokwe kunoku vanhu vanga vakaungana vachiratidza kwazvo kuti vanokoshesa kuda nhamo inogona kuitika ndeyekuti handizivi kuti zuva iri rinenge rakatadza here kupatsanurwa panyaya dzematongerwo enyika kana kuti vanhu ndo vasinganzwisisi mutsauko wezuva remagamba nezuva remapato kana kuti rezvematongerwo enyika nemhaka yekuti paungano unogona kuona kuti vanhu vanonyanya kuungana ibato rakadai vamwe vebato rakadai vanenge vasingari kuungana saka handizivi kuti kuda mamiriro azvo kana kuti mafambisirwo azvo here anoita kuti vamwe vade kuuya vamwe vasingadi kana kuti kusakoshesa here kana kuti kusanzwisa kukosha kwezuva iroro handinganyatsoziva so kana ndakatarisa ndinoona kuti pane vanoziva nekunzwisisa zvinofanira kuitwa nezuva iri vamwewo vanoritora sezuva rekuenda kumichato vamwe vachitonoita mapira ekugadzira mashavi avo vamwe vachiita zvavanoita saka isinei tongoona sekuti kusununguka vakasunungurwa kuti vatambe zvangoma zvavo vakasunungurwa nemagamba nemhaka yekuti kana bhaibheri inotaura kuti jesu paakafa kana satani haana kutozivawo kuti ari kusunungurwa satani aitoti ngaafe but at the end of it all satani akavewo munhu akasunungurwa nerufu rwajesu
aiwa maita basa vamatemadanda Chris.
Yes, Mr. Matemadanda, when you see what's happening today, you know, the state of the economy and the political situation where there's some kind of polarization, where the war vets and other people who didn't go to war seem not to be, in unity. What do you make of all this?
You say polarization economically or in the social or political sphere. What was the question?
Everywhere, Mr. Matemadanda, you see, if we look at the churches are divided. You look at the, almost all spheres of the Zimbabwean sector, you find some kind of divisions, even the students.
But it's written in the Bible that there shall come a time when fathers are going to be divorced from their sons and mothers are going to be divorced from their daughters. Ukaenda kubora. Unuwana wajunguta, matara aura ya bora. Ukaenda kuchurch, unuza wajunguta, matara aura ya church. Ukwese, kwangu weninya ya yewa na wanea, yekutonga, kutunga mira. Kwese, anokanganisa mudara. Bati chunu jile iti chinzi, iso cho mudara haru kanganisa, mudara ndi anenga haka uya nacho. Saka andizi ikuti, inyaya ere ikuti, vanhu vane vasunura, bati vasunura vakatarisa, nidiviri siri hilo. So, really your question is, why is it that people do not come together or convergence of ideas?
Yes.
I think it's a crisis that, to me, has been created by people who want to divide us for the sole purpose of them benefiting from our divisions. Remember, when the colonialists come, they profess a lot of rights to different types of people and pretend to be helping a certain section or group of people, when in actual fact, they are brewing trouble and problems. You take our case, this past election, the pre-election period was very quiet. The voting period was very quiet. But before the announcement of the election results, you heard people being organized by political leaders to cause and perpetuate violence. And how do they do that? They know that ZANU-PF is the ruling party. They know that everything that is in the state is being controlled by ZANU-PF party. But they go and attack the headquarters of ZANU-PF and also attack the provincial headquarters of Harare. Harare is the seat of government. And what is this? They try to provoke ZANU-PF so that when ZANU-PF retaliates, then they score because their backers would say the elections were not free and fair. And people sacrifice. They even choose to be killed. They even choose to kill. They choose to destroy property for the sole reason of them being recognized as brave people who are being tormented, when in actual fact, they are the ones that create the violence.
Mm-hmm. So, Mr. Matemadanda,
this causes disharmony in our politics. As ZANU-PF, or in our party, ZANU-PF, we have tried to preach peace, our president, ourselves, our war veterans, our everybody.
Okay.
Was preaching against violence.
Mr. Matemadanda,
political party.
Yes, can I hold you right there, Mr. Matemadanda?
Committed themselves to non-violence.
Okay.
And in fact, they declared that if they were not going to win,
Mr. Matemadanda, can you just give us a moment there? Thanks for your contribution. We just want to welcome another war veteran, ex-Zipra, who has joined us. And we'll be right back after she gives us her opinion. Her name is Queenie Maligwa. Siyakwamukela, Maligwa.
Niyabonga.
ye mama ungasela ukuthi wena njengomuntu owalwa impi yenkululeko nxa ukhangele isimo selizwe lamhlanje uthini ngakho wena
nje siyadanisa lokho esikhangelane lakho salwa impi singamabandla amabili enti sithese sifikela phekhaya bekumele sithithe ngokufaneleyo thina ezipra veterans kwaba ngamazinzi sasalisikibulawa kwaba le unit accord le kwakuthiwa i-unit accord which I didn't even see and ayikho is not existing ngakathesi ingakhangela abanye bethu bebenefiting thina zipra veterans i-leadership yethu yonke is suffering akuna muntu wakhona orecognizer sathesi as it is ngifinde ukuthi thina ezipra veterans siyahamba we are beggars we are living a pauper life asinalutho siyadikeka ungithengela kuma-parasetals bafakana bodwa ezikhumbeni ama-exizanla ama-exizitra nje asuffering isipho ukuphila ngokunenga sisinenga ukuthi khonokho kuthiwa yi-$250 naleyo compensation ubusucabanga ukuthi maybe nxa ngingagonsigoagenesi this ngizagcina ngingasayitholi ngoba kuyabhegas i-unity accord azange siyibone siyadibeka ithonga uba ngama-begas zitra veterans are suffering the paupers balasa zeedibeka
Oh okay ah libambe khonapho mama sizaphenduka njalo kini ajonga Mrs Maligwa is saying there was a discrepancy between Zandla and Zipra. She says they are the Zipra war veterans. She says that they are not being recognized. Most of them have become beggars. I don't know if we'll take this to Mr. Matemadanda.
Yes, Mr. Matemadanda, you are the Secretary General of the Zimbabwe Liberation War Veterans Association. Maybe you can respond to what Mr. Maligwa has just said.
Well, first I would want to greet the sister. I don't know if it is the Queen Maligwa that I worked with at the Army Pay Corps. And I think we worked together at one brigade, the pay office. If she's the one, I would want to say hi to her.
Yeah, Maligwa, now we are going to be here, Ubabala.
Queen. Queen one brigade.
One brigade Army Pay Office.
Well, I'm happy that I hear you alive. I'm so happy. I was trying to track you Bonana Labo Obet in Fruit in Kuwone when I was in Jawa. But anyway, this is not the time. I am the Secretary General of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. The Zimbabwe National Liberation War Veterans Association is a composition of former Zipra and Zanla war veterans. My chairman is Comrade Christopher Mtsangwa, and the vice chairman is Comrade Hedman Moyo. I'm the Secretary General. My treasurer is a comrade from Zipra and so forth and so on. We are paid from the same role. The allowances that we are paid, if you want, our last minister for war veterans was the two last ministers, those that were reshuffled by Ramugabe. You remember the Colonel Chingadule who came after Comrade Chris Mtsangwa, and then this Kane Matema. All those are former Zipra comrades. I worked with the Queen Maligwa. We worked under the Army Pay and Records. When we joined together with her, we had two pay scales. One scale was for African soldiers, and the other one was for European soldiers and the colored. That does not apply for war veterans. War veterans are paid the same. War veterans do not, in effect, like I said, the minister, the last two ministers of the war veterans are former ZIPRA comrades. We do not have anything that is special for former ZANLA combatants and anything that is special for former ZIPRA comrades. But I know there is what is known as the ZIPRA War Veterans Association under Comrade Mr. Darengwa. Well, a lot has been happening, but all the same, those comrades and us are paid from the same office, the same scales, and they, the advantages that they have, for example, school fees, payments, and so forth, they are all done from the same office. And the comrades that work in those offices are both former ZIPRA and ZANLA. Maybe because if they are in the ZIPRA War Veterans Association, they might not be having timely information about what is happening, and they think that maybe the ZANLA side is getting better than the ZIPRA side. That is not so, my sister Queen. It's not like that. If you want, you can get my numbers. We are to head my number. And if you don't mind, I can give you right away. You phone, I'll explain that to you. It's not like that, my sister. And we no longer see ourselves in the war veterans as ZIPRA and ZANLA. That was buried at the time of ZIPRA. And it was resuscitated when we formed the Zimbabwe National Liberation, the Zimbabwe National Army, which was an army that we formed. You and I joined that army. You know, even when we were at one brigade, we had former Rhodesian soldiers. We worked harmoniously with them.
Okay.
But, we knew that
Mr. Matima,
you and I and others were from the war, and the others were from... I remember one day when you were arguing na Luke BJ, you know, it's UJ, arguing about the war, and I supported you. So that is, there is nothing like ZANLA and ZIPRA today.
Okay.
But if one, the people want to
thank you so much,
divide themselves, or they want to get divided, they will think of a certain group as ZANLA and ZIPRA.
Vamatema ndanda todzoka kwamuri izvo zvakaiti kutora mutereri pane muterera ari pa runhare atibate kwengo yakareba makadi vawese
ndinofara mukoma makadi
aiwa ndiri mupenyu tinotenda kuti makwanisa kuve mutereri wedu wekutanga kupinda pachirongwa tipei tizwe zvamuri kuda muda kutaura nerurimi rwipi
rwechishona urwu ndoda kutaura nababa vangu vamatema danda
taurai tinzwe vakateerera
Baba Matema Danda makadiko.
Ndipo makadi.
Halo baba, chimo chiripo ndechekuti kana maenda kunovhima. Handimunenge mavhima mukabata, handimunenge mavhimira mhuri yese. Saka hapana chakaitwa kutiwo kubavadikisa navakuda kupindawo wapawo zvinopinda
vahwesa hanzina vamatema dada taurisai ndofunga pane pambodzikira nhare yenyu
okay ndandiri kuti izvo kana maenda kunovhima zviya handimunenge maenda kunovhimira mhuri yese here hazvireve kuti baba ndo vachadya vega zvinoreva kuti vachadya nemhuri yavo
Ndizozo?
Ndizoka.
Mvundai mvundai nyenye.
Saka, azina kumboipa hazo kuti vana vari kutaura kuti vakuru vari kutadza kana pari panenge pachitadzwa regai vana vataure kuti pari kutadzwa vana vasarangwe kuudza mukuru kuti mukuru akumakanganisa hakusi kushora asi kuda kuedza kubatsirana kuti ti zvinhu zvaombe pamberi ngatirenderei mberi nezimbabwe yedu yakanaka chaizvo tiigadzirewo iyi kumbiro vakuru
ndinotenda regai
makaita mhanza chezvo makanorwa mukarwira zimbabwe yese ndokubvima kwacho saka tinofanira kungocheya kungocheyawo vamwe
kungotiokumbopindawo mukashandisa metaforicalmozodzokorora
chimirai vapindure
imuri kufona kamwe chete saka
ndopeira
ndaneta ndazvinza zvamataura
enderera hanyumberi vamatematababa
Zimbabwe ZANLA and ZIPRA forces, ZAN and ZAPU, are the only forces this side of the hemisphere. After having conquered the enemy in the battlefield, agreed to go for an election in 1980. Patakanga tashika, muri kuziziva kana mamutati mazvaro kana mutati makura, mukavunza vanokudzai kuti vana hwange vanga varohwa macomrades from that the ZIPRA side vanga vakupinda mubulawayo from the ZANLA side vanga vapinda muHarare varova matengi kwese hapana taundi yanga isina macomrades macomrades aakuita overrun ndo pakaitiwa chogamu yakaitiwa kuzambia pazotanga nyaya dzatecha dzekugadzira manegotiations vatungamiriri vedu misangano yedu yezapu nezano nezipra nezanla vakabvuma kuinda kuelection despite the fact that vanga vatohwina vakainda kuratidza kuti vakanga vachibvuma kuti vakarwira democracy but democracy kana democracy inoreva kuti tinofanira kutevedzera zvinangwa zvinoita zvinodiwa kana pari pamusoro pemaelections kuti makore mashanu ega ega tinofanira kuti tiite maelections vanhu vobvumirwa kuvo isu ZIPRA nezanla takarwira one man one vote one man one vote ndo yaita kuti Chamisa aite 2.1 million ndo yaita kuti vamunangagwa vaite 2.4 million ndo one man one vote vanhu ivova 2.7 million vanhu vakangonoisa max saka vamwe vanozochema kuti sei tichingoramba tichitadza kukunda saka ava ngavarege isu tapakurirwa sadza hazvinei kuti ndini ndabika ndimashandisa language yemametof ini ndabika sadza topakurira mudish torova misuva indoita misuva mukuru iwe oti nemhaka yekuti wokuita musuva mukuru chiguta ini ndoita musuva inoenderana nedumbu rangu iwe ita miduku ndava dumbu rako iduku kana dumbu rako riri guru unoitaoka wohwina kazvapera ka but kana wadyiwa ngati tibvumirana so ndo kunovhima kwatakaita but zivawo kuti kunovhima hakurevi kuti ndinoda muto ukaona ichitonovhima zvorava kuti ndinoda nyama chai chaivo saka tinotoishandira nyama yacho kuti tiiwane ndo saka tine 2.7 million vamwe vane 2.0 asi karika 2.0 kaduku ndo kureva kuti isu tanonga nhindi vatiri kudyanawo ngavagutikane kuti a taatambozama asi zvaramba
aiwa ndofunga vazvinzwira handi chiri musaka saka chinozvinzwira ndofunga vahwesa vazvinzwira muchipindura ipapo vamatemadanda rambai muri parunare Chris
yevo mama Malikwa alikona
kona ba
ye si ngakhuluma ngesikiwa
ye ngiyakhuluma
oh okay now can you tell us from Mr. Matemadanda's response he says okay you guys are supposedly working together ZIPRA and ZANLA now from what you can see especially the politics of the country we see that ZIPRA most of them are now under Dabengwa, and Dabengwa is in the opposition. So what do you make of the whole situation regarding ZIPRA unity and power?
Yeah, briefly I can say there is no unity. The reason why the conservatives chose to follow the Zanu-PF and leave the system, the government, the Zanu-PF system that way in that agreement is because the thing was not fair. It was not implemented in a fair deal. ZIPRA veterans were found to be, you know, on the lesser side of inhabiting Abuja and that.
Yeah, I think I forgot the language in the village.
Good side, the Enga land. In fact, the agreement here was not properly followed. You can among ZIPRA veterans, Akubona, to finally get to Basuze. I can say even now, if you Makemandanda, if you channel the Skoke, former channel Skoke, the late, all channel Skoke died at the Vega Kulu, suffering like nothing. Now we've got one of our leaders, Eresila, ex-Zipa veteran leader, Sandy Katisa. The last time I saw him, he was really in pain, needed medical assistance, but as a consider, he was even senior than he was a superstar at his. But he's suffering. In the next day, we are mature people who are veterans from the strike. We can see with what eyes. Things have never been said. It's always been there.
Okay.
I tell you, more 2013, I was in Ngari. Yes. I found to the local veterans, the pure images of our veterans. Even in our tongue, it's in Vito. But it's Tina, I'm an ex-Zipra, those who are in the real situation. I'm not telling you to that up to now.
Yeah.
So, the situation is saying, I think that enough.
Thank you so much. Thank you so much. Yes.
Some of the things that you quite look for none, even if you can see that you consider the thing at a distance.
Thank you so much, Ms. Malugwa. Please do stay on the line. We have another caller. Tina, I'm a big up on Harry Magadi.
Ripo, Magadi Baba.
I want to open you to not end the mambo, but I knew where that she was last hour, last hour, and my Malugwa. A tipe was a winner.
Veterans, they are not democratic. They are one-sided, very good side, yes, and PF. Sakas, no Nango Ashindi, you are not disturbed, family, democracy, no Kuti, Vano Yakupiwa, respect Yakanyanisa. Monica Zese Vana Zambia Vana South Africa Zina Oma veterans but it is the way they are later Mao veterans any of Zimbabwe. Sakam Simba Avonga it is a good joke and be an apati avaka player, Vakaun Garuna Raro, Rosunungu Koyes, you know, Tavaku Hwanena or Yukudab Gazira economy, of which you koko have a pan and the party avaka player. Yoko wa wondo waka kumbanzeti wa waka piwa mari, saka for now, they must be silent. Nitaifabili mberi, doza, ndeno da angutawra. Thank you.
Saka munoda eru ti mupindu rwe neva ti nao pa chirongwa?
Iye ngava pindireyo vamate madanda.
Aiwa pakanaka vamate madanda ndofunga manzwa zvataurwa nava vamabika.
Cannot waste my time responding to an uninformed person. And do pedza nguva yangu dzichara nemunhu asingazvizvi ari kutaura.
Vamabika.
Ndiro pindire mai maliga uyo ngainde ku level yake vanhu vanogona kutaura navo. Otherwise I waste you know I worked with her. Kusika iye zvino titaure kuti iye ai promote asei, indichi promote asei, dambi. If you ask her, akanga ari ainzi PSO 2 wedu pa 1 brigade, Kenyo Moyo was a former Zipra person. Saka anoreva here kuti system inoita kuti vanenge vari ku Zipra vave blind yekuona vamwe vavo kana iri nyaya kuti zvinosarudzwa kuti uyu ndokuzanla ndokuzipa hapana zvinhu zvakaita she has my problems anogona kunge anawo but maybe she cannot articulate them kuti vaise nyaya kuti taitarisirwa seminority vakazomira zvakati I don't think kuti maonero angu ne maonero evamo iye anotoziva kuti but I trip on brigade, our paymaster was not either Zanla or Zipra. But Akangari next senior, Akangari was Zipra. Angari Munukad, Ari was Zipra. Inin in Ripa number 3. Saka, and there is no day. Randakambota Angangari was Zipra. Ari senior Kwandiri. They are Gakue senior at Laudaro. Saka, zvaari kutaura izvi nezvakanga zvichiitika mu army ari kutaura ndo ina commander you know PV Sanda parishi hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo munhu ane maproblems ake aningazivi kuti ane maproblems ake but ndiri kufunga kuti kana chiri chirongwa chakaita sechichichi tinoda kuarticulata ma national problems kwete personal problems are a bit petty. Zvibetseri nyika izvozvo. The frustration and so forth is inoitika. Munhu anogona kuva netarisiro yake as an individual or as a group of people. Yoramba kuzadzisika, but that's not the bigger picture. The bigger picture ndeyekuti Zimbabwe toita sei. Your question was, sezvo tabva muzororo remagamba. But tikazoisa yekuti pay scale indaipeiwa mari shoma and handina kupromotiwa ndoona sekuti izvozvo hazvibetseri nyika nekwatinoda kuenda mberi but handisi kureva kuti munhu kana ane maproblems ake asa ataure but I don't want to make it a debate between someone who says I'm a former Zipra and a former Zanla. That's not how we are structured. Like I've told you, I am a Secretary General in the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, which is composed of both Zipra forces and Zanla forces. And in our working, Atina, Patakambo, Patino Shanda, Tichiti Susu, Uyundoku Zipra, Uyundoku Zanla. Here's you know my office Mandri Kushanda. I've got my directors too. Are from the Zipra side. Like I've said to you, my vice chairman is a former Zipa person. By past chairman before Mchangwa, Ndijavlani Swanda, is from Zipa. So, and this is Zipa, is a good one, is a Zipa 3 disadvantage. Chairman Wedu, war veterans, Akaita Mbiri, Kudarikama chairman Majinji, the Wunji, Wunji was from Zipa. And the test that come respect. Kiasi dikani seka nekuti unza ati siya, ati betila pani za kawanda. Kukamia Javlani, tika mfarira, tika msapota, tika famba. Nasi pana Mchangwa, tiku mfarira, tiku msapota. Saka andisi kuona pano pinda nyaya, yekuti Zipa Nzanla. Maybe, zina ngu indi nekuti, level yedu ya argument. Inindi no ziva, kujokera shure za kadi, Comrade Queen, wano ziva kujokera shure za kadi, nyaya yekuti Zipa Nzanla. Yaka pera kuma 1976 paka kumi wa Zipa. Saka izi zimezeze zokuti zanu ne zapu dazo bata na pita zanu pie. Zaka toita la chikopa zakanga zaitu kwa ni mauto. Inina iye kuini kaza kuhondo. Zaka na pika pinda Zimbabwe National Army. Tese tiri army mwechet. Kurela kubatana kwa mauto akanga hava kuzipa neku zanu la pamweni ne akanga hari murodija. Saka sakato pura stage yekutarisana semunhu anonzi ndiyo kuzapu ndiyo kuzanu akuchina vankomo vachitungamirira zapu nezanu vakabatana ikaita zanu pf vadzavengwa vakazo decide kubuda vakabuda nevo vakabuda navo saka haisiyo nyaya yatingaise kunyaya dzekuti saka nyika yamira sei zvazoita sei hazvirambidzwi vazhinji vakabuda muzanu pf wakanofuma mapati avo wana simba makoni wana mai mjuru wese wakawanda wakaenda wakanofuma mapati avo asa hazitu kutubabuda ye zino wote ahashita ibatu wa rafu taitu wa marishoma takazo nituwa zakati hizo zinenge kana hiyo njita kana yaka teri inenge chungo unawani wariku kara wazinokura mgapuri mwecheti ngapi stawri zinora ramisa murie Zimbabwe zineita kutinyikei Zimbabwe endre mberi
Maita basa wama tema danda ramba ya nyimuri parunare Chris ungango mwine unezokuta ura kuzo wisa mpunzo
Yebo minangila wama nenga uyasizwa isishona Malikwa Mama Malikwa
Nyasizwa nyasikulu
Uliamuzu kututinu babala
Nimlaleli
Kukhona lengakufa.
Yeah, hayi uqatha ngomune uMathemadanda. Eqatha ngomune iqinise likhangele. Ngakukuthi iZipra lezani lakho mbizaphu lezani zazizambeni. Wayisangena ekhaya sihlikeni. Wayisavota sihlikeni. Ngoba nxa ngabe besibambeni, sayiseni besiyangena ePatriotic Front. But ukungabambani kwethu ukungahlangani kwethu yikho kwasenzayo ukuthi singene kuyizani lezapho and additional to that yikho thina sabuya saba ngama-victims egugrawundi yikuthi sasingene singabambananga and yikho kwazobuzwa i-unity akukhothi kuyanenzwa ngu-87 iyaletha ukuthi vele sasingabambananga so engacatshi ngomunye kumele si-addresse ama-issues as war veterans thina we want to war to fight for people in Zimbabwe, not for personal gain. Who is you, Matemada, and Mumunta, who is there? What you wear and now here is Nela. Who are Utindida, now Tindida Utindela Wena, Lavanta Vako and Utindela Wena, himself who are now in our winter. We are now out of the Nela Tindela. In this case, Nala, which is a Sakaben team, it has the Nela Tina as individuals, the thing I didn't see the first Bapo. Tina, we were fighting for each thing the first Bapo. Ndokufundisa kwethu thina sasifundisa ukuthi silwela abantu sisebenzela abantu bezimbabwe not individual so khathese zithi zinxa ngikhuluma mina mina ngingabe ngithola lezo mali njengoba yezu yakhuluma ngiyakhonda imali yeo-veterans but angikhulumi ngami ngikhulumela amanye ama-veterans angabhenefithanga futhi le lizwe lalo asingazeke sithi libuswa ngama-veterans kuphela abantu bethu kumele bafunde but understand thina labo bafunde ukwenzela ukuthi nxa sesingekho thina sonke kusale kubantu abakwanisa ukubusa ungakhangela kathesi thina yithe esithi kumele sibuse sodwa umuntu ongazange aye empini kalalungele lokuthi abusilizwe no ayisikho victor Nina is an individual. I'm okay, I need a problem. Niyaphila, I can make my living. But in Kulima Ngabanti, especially in the mayor, Lavanchave, to our living, we must choose ring after him. Sitini ngako as a nation.
Thank you so much.
Let's cut the pattern.
Maita basa, thank you so much. Ramba nyimuri parunare. Regai tiedze kusunda na urayana yedu kana hurukuru yedu kuendisa kune zvimwe zvatakatarisa nazvo. Tinoona matema danda kuti madzimai vakarwa hondo, vakashaika, vakapiwa riremekedzo remagamba. Tanzwa pavambotaurawo pane chirongwa chino vamwe vari kunyunyuta kuti havasi kuwana rubatsiro rwavanenge vachitarisira. Imiwo sesangano muri kuzviziva here izvo kuti some widows and children of fallen heroes, they are suffering and they are claiming that they are not getting what they expected from the government or what they were promised?
Yeah, it's very true. Avasikuwana, zvinofanira kuwanikwa. Sekusawana, kurikungoita vanhu vese muZimbabwe, in my view, zvikonzerwa nekuti upfumi hwedu hauna kumira zvakanaka. Mawo veterans andiri kutaura nezvavo, andakamiririra ini. Pane nguva yatirebei maschool fees asingabhadharwi, hazvina kuvanzika zvazvingotaurwa mumapepa. Nyaya dziri kutaurwa naComrade Maligwa dzekuti ino vanhu havasi kurapiwa and so forth, inyaya dzatakataura even patakasangana napresident, kuti tine dambudziko rekuti mari dzakadaro hadzisi kubhadharwa. Hazvisi kuitiwa kudivi rimwe kana kuti kumawo veterans, kumawidows zvisingaitiki. Idambudziko ratinotori naro kubva kuma war veterans, kuma war collaborators, kuma ex-detainees, nemawidows nemawidowers zvese. Idambudziko ririko rekuti zvikwanisiro hazvipo. Pamutemo, for example, panonge pane mari yekuti kana nhasi a freedom fighter akauya achitanda kuenda kuchikoro anoindiswa, asine mhaka yekuti mari yacho yakaita shoma. Zvinongove mumapepa kuti vanhu vanogona kuendeswa kuchikoro. Isu takazoona kuti hazvibetseri kuti mari shoma iyoyo isiri kutokwana vana vedu toitora isoenda kuchikoro. Zvazviri nani kuti mari iyoyo tiindise vana kuchikoro. Dzimwe nguva kuchikoro kwacho mari inotozoshota, kamari kacho makanee karipo konzi ngakainde kunopetsera macomrades vanorarama nemaconditions anoda mishonga zvekuti akashaya mishonga pamwedzi pega pega, vamwe madialysis and so forth, anotobva afa. Saka izvozvo zvinoita kuti kamari kacho makaripo vanoshanda mumaofisi vasacrifice zvimwe vachiita kuti timbopreserva at least life yemunhu and so forth. So ichokwadi yekuti pane kuchema kuma widows, pane kuchema kuma war collaborators, kuma ex detainees, kuma war veterans, pane kuchema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hurumende yakavimbisa kuti pakugadzirisika kunenge kuchiita upfumi hwenyika inenge ichitarisa, asi isu hatisi kuzonyarara kuti titaure kuti weduwe tine vanhu vakararama upenyu hwakarema, naizvozvo utano hwavo hausina kumira zvakanaka, vanoda kubetserwa. Vamwe vane tsvina dzinoburitswa mudumbu nemapaipi nezvimwe zvakadero, kana akaregwa haatoraramiki naye. zvinoda kuti zvigadziriswe zvivozi zvepamusoro. Makomrades ari kuita zvirwere zvinonetsa zvinogona kuda kuti vaende kuna ana India and so forth and so on. Mari idzodzo dzinofanira kunge dziripo kuti kana zvaitika vaende kunobetserwa. Pane mutauri wandati hansi kuda kutaura naye ataura achiti makomrades vakatobhadharwa zvakapera. Handizivi kuti vanhu vane pfungwa dzakaita saidzodzo vano how much value do they put on human life. Vanoti munhu anogona kutengwa mari kana tachida kuti toda kutenga munhu kuti asafe kana kuti munhu akafa toti sisu toda kumubhadhara. Angatipere figa inobhadharwa munhu ndo patinogona kuti uyu akatotengwa zvikapera nemhaka yekuti mari inotenga munhu yakatobhadharwa. Ari kutaura nezve 5000 US dollars yakapiwa ma war veterans yaari kutambira iyo inopfuura even nevanhu vari kubata zvavari kubata vanebata mari iyoyo but nemhaka yekuti yapiwa war veteran inotoitwa semari inogona kutenga munhu. It's so disheartening and zvinorwadza so kuti munhu ari kuenjoya ari kurarama upenyu hwakanaka sehwaari kurarama iyo anotaura kuti ngavachisiyana nazvo vakatobhadharwa vakaita sei. Ari kukanganwa kuti nyika ino ine vanhu vangani vakaremarira nyika ino vakapararira nyika ino vakaruza maopportunities ine kuda kwekuti nyika ino isununguke iye anongozvitora for granted. Tinoziva kuti vanhu vakadero varipo.
Thank you so much.
Handizivi kuti kumhuri yevanhu vakaita saivowo kune kusinavo umwe chete here akaenda kuhondo kuti vanzwise kana kuti wavo ndiye wavanovenga vovengawo nesu isu vekwedu kwatakabva vanotida iye kana asingadi wekwake ngaavenge wekake. But Zimbabwe vanhu vazhinji vemuno muzimbabwe vanotenda ndosaka itaura kuti respect yemawar veterans yakawandisa vanhu vanowanza respect kumawar veterans nemhaka yekuti vanoziva kuti mawar veterans ndiyo foundation yestate of Zimbabwe. Dai pasina mawar veterans pasina Zimbabwe. Uyu ari kufunga kuti nyika yakatengwa sezviya zvaiudzwa vana kuti mai vaenda kunotenga mwana kuhospital ari muhope dzandingazivi kuti dzinopera kana zvaita sei.
Thank you.
Munyika medu tine vanhu vakaita sai.
Rambai henyu muri parunhare vamatema danda tofa tine umwe muteereri tina vamulambo kana vachiri parunhare. Vamulambo makadi?
Yebo makadi henyu
mitsinga. Tiri vapenyu makasimbo nhasi moda kutaura nerimi rwipi?
Handikuda kuti ndimbopindura bhijana pavamatema danda.
Taura henyu.
Vamatema danda vari kutaura nyaya yakanakisa zvikuru asi tikanga tava kunyatsotarisa panyaya yehondo munhu wese anogara muzimbabwe zvese zvizvarwa muzimbabwe vanhu vazhinji vakaenda kuhondo sezvinongoita nditi kuti vamwe vacho hatingakwanisi kuzonyatsoziva kuti uyu akadai arebhati vanhu vazhinji vakaenda kuhondo asi hondo iyi man zvinezvi kutambura kwatava kuita zvinoti kutambura tiri kuana South Africa vachatombozinyatsoziva kuti hondo iyi chaizvo chaizvo yakanga yakamirira zvipi chaizvo chaizvo zvinoti tikungotambura vanhu vacho vari kungoti tavafanhoramba tiripo isu takarwa hondo ko vanhu vakapera kurwa hondo ivayo vakazvikangosvika pakuti vanongoramba vari ivo vanofanhwa kuti varambe vachitonge nyika. Saka isu tisina kurwa hondo tiara pachingotambura hedu because option tacheyo yevanhu vakarwa hondo hatichanyatsoiona plus vava vanhu vakuru vanofanwa kuti vachizorora vambopindawo vakomana vechidiki bhozi vakomana vechidiki vadai kanga tiripo patime yacho yavanga vachienda kuhondo pamwe tikadai takatoenda but takazovharwa hondo yapera. Saka zvinhu chaakutambura nekuti hatina kuenda kuhondo.
Asi ndisanda pangu mukana wekuti vamatema danda vapindure vambobata hawo nyaya iyo ndofunga panga mamusati mapinda pachirongwa vachitaura vakapa mufananidzo yekumakereke kumisangano nekupi kuti vechidiki vanenge vachingopa mhosva kune vechikuru kuti ndo vari kutadza kutungamira. Regai tinzwe vamatema danda kuti vanokwanisa kupindura zvakare here. Vamatema danda mubvunzo uyu.
Kana kutaura kwakuita achiti kwanzi vanhu vese vakaenda kundobva nyika yese yakazara mawar veterans saka mawar veterans anovengerei mawar veterans. Handi ari kuti vanhu vese vakarwa hondo saka nyika yakakomborerwa ka yakazara mawar veterans kumawar veterans anozvivengerei. Kutaura ndiruda kutaridza kuti kutaura kwemunhu anenge ane pfungwa dzaagara akaronga saka ipapa atopindira zvake papurogiramu akanzwa kutaura matema danda akati rit ndawana pekumbochukumisa mawar veterans ndine urombo nyaya yaanotaura kuti dei vamboregerawo vaduku vambotonga
kuti isu tinofanira kuti pauya election kuti isu sezani PF semawo veterans atikondesi timbokondesa naivo imi vana mafikizolo inda unokambena mfana inda unokambena inda udziisa pati yako kukambena ndosaka takabva paelection takata tokupa mukana wekuti mutonge zvino makakoniwa taakutombotonga futi ende tiri kugadzirira kuzotonga futi 2023 iwe inda unogadzira kupati kwako ukauya uchiti kwanzi vanyanya kutonga vanongoendiwe iwo iwe unofunga kuti takaenda kunovhoti kunorwira kuti tizoti iwe utonge unototitorera paballot kana watitorera paballot ingaza makavhota izvozvo takazvibvuma wa maMP 63 makavhotera akambaaramba ndiani wamakavhotera 2.1 million hatina kuzviramba saka ndokutovhota kwacho ndokutotora nyika so hautori nyika pafoni kana pawhatsapp kana kunotora hameno kumwe kukwairi uda kutorwa inotorwa nekutaura nevanhu moita maprograms anodiwa nevanhu moita zviratidzo zvinoratidza kuti vanhu vati vanokudai kana musina kugona izvozvo isizvo hatingaendi kunorwira nyika kuti sezongoti hangatichidisbandaize anupf nemhaka yekuti pane vafana vari kuti
vamatemadandaone
kuda kutonga
regai vamulambo handina vamulambo vada kupindura vamulambo ngoti idimu 30 seconds nokuti nguva yadyana tipe vamwe mukana
Alright, are gandisi kuna vamatemadanda kutaura kwemunhu kutaura kwemunhu mukuru aterera isu vakomana tisiti tine option zvinhu zvakawanda ende hombe yakazviwa yakarwirwa munhu wese kuti iite democracy zvinoti democracy iripo ndeye kuti umwe naumwe munhu atamba bhora ahwina aufanira kuti munhu akaisa 1-0 woti kwazi 1-0 aiiti upi ungatonga sezvo unofanira kuti umise 5 watomisa ne 1-0 vakomana vadiki ndovakakwanisa kuendesa nyika
vatonge
nyika
ameyambo hombe yakarwirwa kuita demokrasi demokrasi chinhu chinodiwa nedemokrasi chatakarwira inonzi universal adult suffrage kureva kuti iyo yatakati one man one vote ndiyo yatiri kushanda nayo ndiyo demokrasi yamuri kutaura kana muchifunga kuti demokrasi inoreva resignation of ZANU PF from politics endai munotsvaka dictionary renyu futi demokrasi ndo saka ndataura pekutanga kuti ZANU nezapo ZIPRA nezanla ndo dzakabvuma kuita election 1980 dzauhwina mubattlefield nemhaka yekuti dzaidauratidza kuti dzauya nedemokrasi
ndosakawakaona
muno muafrica
vamatemadanda
nyika yaita mapolitical parties andarika 100
vamatemadanda regaiti
nyika yakamboita
tipe mukana kuna vamaligwa vangoti gano kuti honai kwasara 30 seconds kwakutaura
mukana tichimbotambawa muground
kwata vamaligwa mai maligwa taura itizwe vamulambo tinotenda mai maligwa 30 seconds dzasara tipe ipfungwa dzenyu tinzwe amai maligwa kuluma
ikuthi sishona ebesikhulunywa ngumlambo ungani sibhizi kakhulu besingehluli ukusizwa kahle kodwa into ekhulunywa ngumatemadanda hhayi mina when we speak of all veterans I respect ama-all veterans okumangalisayo ngiyayihlonipha into abayenzileyo ukukhulula ilizwe but when it comes ukuthi thina as war veterans sithi akusele omunye umuntu obusayo hayi angivumelani lakho
isikhathi mama isikhathi so sesidliwe ngumangoya hayi sizali thinta njalo sixoxe njalo isikhathi so sesiphelile siyabonga kakhulu
hayi ngiyabonga
That was a war veteran, former ZIPRA, that's Queenie Maliga. We also heard from Mr. Victor Matemadanda, who is a leader of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. And that's it for tonight. My name is Chris Gande. Let's meet again soon.
Neni jonga kande miri nishitenda wa teriru wa kwanza kupinda mchirongwa. Chosangana zakari mchirongwa, Studio 7, Notevera. We'll be right back.